kunyange hazvo komiti iyi yange iri kuda kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pezvikamu zvitanhatu chete zvine chekuita nezvekunyorosa kuvhota patsva. Vanhu vakawanda vaitaura zvisinei nezvikamu izvi uye vairatidza kuti havasi kufara nemutemo wesarudzo weelectoral act. Vamwe vakaita savafredrick misi vakaudza komiti kuti zvakakosha kuti vanhu zvikuru sei vechidiki vadzidziswe kuti zvakakosherei kuvhota musarudzo. Vakati vechidiki vazhinji havasi kunyorosa kuvhota nekuti havana ruzivo pamusoro pesarudzo.
Panofanira kuve paine an organization or a system inofanira kuve iri mandated kuti idzidzise vanhu ivavo zviri pamutemo. Like I would suggest like my district administrators ane macouncillors nemasabhuku, that it becomes mandatory kuti pakangoya exercise yakadai so vane duty rekuenda muzvikoro mune magroups evanhu vachidzidzisa vanhu kuti why it is very important to vote.
Vahebet Komba vati mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa wese kuti ugadzirise zvinhu zvakawanda zvinokanganisa sarudzo zvakaita semhirizhonga. Vatiwo imwe shanduko yavanoda kuona ndeyekuda kuona kuti vaye vanokonzera mhirizhonga asi vachida kukukwidza vanofanira kuvatoburiswa musarudzo.
Munhu acandidate who propagates for violence should be criminalized. To that same person anofanira kubviswa murie. Because it doesn't make sense to keep a candidate who is propagating for violence as abrogate a constitution in promote out vanhu vanga vachiita kodzero dzavo. So party inenge yadaro be asked to replace that person. Oh munhu anofanira kubviswa, then the person ari kondesa naye o declare kuti ndiadi a win.
Amai James Famba vakaudzawo komiti kuti sarudzo dzemuno dzinofanira kuongororwa nevanhu vese vanoda kuita izvi uye vanhu vanofanira kuvhota vakasununguka. Vanotiwo mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa kuti upe mukana yakafanana kuvarume nevakadzi nevechidiki.
Mamwe madzimwe nyika ngadziuye dziongore maelections mukati menyika yeZimbabwe, uye ndichitaura kuti 50-50 ngaivepo, kwete kumuramba kwangu nemagogodera cheche kumusoro kungakudzanga nemayuthi nemadzimai ngavavepo muparamendi vachiuya nepfungwa itsva, kwete kuramba tine pfungwa sharu naita zvese.
Vamwewo vakati munhu wese ane makore 17 kana kudarika anofanira kuvhota asingade achida uye inofanira kuve mhosva kusavhota. Sachigaro wekomiti amai Priscilla Misairambe Mushonga vati zviri pachena kuti munyika yese vanhu vanoda kuti mutemo wesarudzo ugadziriswe wese.
Nyaya dzakanyanya kubuda dzadziri dzekukumbira kuti tiri kuda kuti mutemo uyu tinatsougadzirisa uri uzvese, kwete kuti muuye muchiti nhasi mauya nechigamba icho, mangwana mauya nechigamba icho, kwakuchichemerwa nyaya yekuti ngatingotarisai mutemo wacho wese. Tarise nyaya dzekuti ivo vanotarisa zvekuita maelections acho, Zimbabwe Electoral Commission yacho iri independent here, yakazvimirira here.
Vati vachagara pasi nekomiti yavo vonyora gwaro ravachatura kuparamende. Vanoona nezvemabasa ekuburiswa kwemashoko musangano rinoongorora sarudzo reelection resource center vaMoses Chibaya vakudzira paramende kuti natsobuda nemutemo unofadza munhu wese kuti vanhu vapinde musarudzo vachifara.
Saka isusu buka reelection resource center tiri kukubvira kuti paramende ka ingadai yauya nehwaro kana yatingati road map inonyatsoratidza kuti legal framework yedu ichamira sei tisati taenda kumaelections a2018.
Mutungamiriri wenyika mutsva vaEmmerson Mnangagwa vakataura pakugadzwa kwavo kuti vanoda chose kuti nyika iite sarudzo dzakachena gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.